job that we all do in the metabolism. So 15 August, the band, the Chiga, Kuru, and Ryan, the Kurali, have been able to know the true constituents. So the Sanga and the Town, I put my police at the Kira, I put in the Kurali, and the city in the Kurali, the Chiri farm. So the Kabata of Sunga, the Kabati was the most car, in the Kabati was very young, and the motor drama was giving the Kabata, the Kerim Kadima, open up police officers.
Tinoona kuti sarudzo dzakaitwa muri muhusungwa zvakaukanganisai zvakadi kugadzirira kuti munge muchipinda musarudzo.
Zvinhu zvakatikanganisa zvinhu zvakawanda nekuti taine tarisiro yekuti pamavhota takawana 15,000 plus taifanira kunge takapeta kairi pamavhoti iwayo. Zvimwe zvinhu zvakanyanyoafekta futi panyaya iyoyo ndekuti kana usipo paground zvimwe zvinhu azofamba zvakanaka. Indii zvinhu zvakaitwa nevezeti zvokuti mapepa ekuvhotesa akazosvika na 3 o'clock musi wekuvhota musi wa23 August uyezve akapera kuma7 akazova kuma9 akapera kuma12 zvakaafekta vanhu vazhinji vaifanira kutitsigira zvakadiscourage actually kana ndakutaura pachirungu zvakadiscourage vatsigiri vedu vakawanda vaifanira kutipavhota.
Tinoona kuti mumatambudziko iwayo vahakata vakabudirira kusarudzwa musarudzo iyoyi yekumirira Glenview South muparamende. Makanzwa sei kukunda kwamakaita muri muusungu?
Ndinongotambirei sekuna Mwari uyezve nefeiti iri mukati nevanhu nekuti tanenge tabva kure. Vanhu vemuZimbabwe vasina hope nehurumende iri kweZambia. So ndakanzwa kufara chaizvo nekutenda kuna Mwari kuti Mwari ndovanopinda mukati mevanhu vachikurudzira kuti izvi zvinhu hazvisiri izvozvo. Ende Mwari vakagadha against even nyaya yerigini nekuti munzvimbo yesipo paground pane a lot of things zvinogona kuitika.
Totarisa chikwata chakanga chichikubatirai basa musipo vahakati, mungachitsanangura kuti chakashanda zvakadii? Nokuti tichiona kuti kana musoro wechitima usipo paigona kunge vamwe vachitoneta kuti aiwa ngatimirirei musoro udzoke.
Ya chokwadi, taishanda kuize team chiti nekuti agent wangu ainzi mutotiwa kuziva akasunga pamwe chete neni musi wa15 August saka haana kukwanisa kunge ari paground. Pane akazoendesa nemusangano vatainge tagare kushanda neanga ari kambeni manager wangu anonzi Tarira Kusotera ndiye akazoenda kunoitwa credit security nemusangano akashanda zvine simba mukomana zvekuti kana kudatana haana kufara. Uyezve makanzelas andaishanda navo anoti Gaudenzia Marera nagesi wa25 ward 31 neward 32 vakaratidza chido chaizvo nekuti vakabata zvakasimba pamusoro peelection iyi. Uyezve kutanga tione mhuri yangu especially iri mudzimai wangu Miriam Nyamanziwa akamiramira chaizvo kuti make sure president yangu inosungira paground nekuti aitenderera izvinhu mapoling station vakabatana nezvematongerwo enyika zvinove zvakaita kuti ndiyambe ndinge ndakanga ndiripo. Uyezve ivo vemusangano chaivo vedu vetpc vakamira neni zvandisingakwanisi kutsanangura.
Kouyawo mabatirwo amakaitwawo muri muusungwa mune zvamunganyunyuta nazvo here?
Kungosungwa chete kwatakaa kuitwa ikoko kutoshungurudzwa kwakanyanya because vakatotarisa detention pesi detention yatakaitwa pabudiri wepolice station takanoitwa masels tiri varume vanokwana kuita 18 masels asingakwanisi kuakomodheta vanhu asingagezi ane tsvina musina mvura ende zvinhu zvinotongoratidza kuti paunhu wemunhu unenge watitanga kushungurudzwa takazotakurwa zvakare tikaendeswa kuharaisendrod kanorara futi munzvimbo isina kukodzera kuti munge muchirara vanhu apenyu. Uyezve patakazoendeswa kurumand prison upenyu huripo hwakaoma hakuna magumbezi hakuna hembe dzekupfeka hakuna mvura chaiyo yakachena chikafu chinodyiwako kana mviri yechaidzo hadzidzi kuchikafu chakadaro. So ndakaona kuri kushungurudzwa chaiko kwakaomarara uchitarisa kuti munhu unenge usina mhosva kuti wasungirwa kunze unenge uchisapota bato raunoda.
Mhosva yamuri kupomerwa iyi iyi mhosva iri kumatare hatigoni iri kutaura zvakanyanya asi munoti
hai mhosva iyi tingangoti iri politically motivated because hatina mhosva yatakapara nanhasi idzini uburikidza mukati matare takatoiramba mhosva iyoyo nekuti hatina chatakatadza kunze kuti taifamba tine konvo yedu tichienda kurali kuchiri farm saka ivo vari kuti makaita kaharali nyaya iyi tikuiramba zvakakupedzisira.